Vakawanda vanoti chikwata chavo chenyika chemaWarriors chakaneta zvekuti hapana chinobuda mumutambo neEthiopia uyu. Neaimbove muraridzi weDynamos Lloyd Zugove anoti ari kutya kuti Zimbabwe inokwanisa kurohwa nechikwata chisina mukurumbira munhabvu muAfrica nepasi rese ichi.
Ethiopia ishumba ine ronda, saka inenge ichitoya ine rukasha rwekuda kuti iwane pekupedzera hasha.
Chigove haati ega mafungiro aya. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaCollins Longwe avo vanoti vanobva kuMalawi vanoti vachitarisa matambiro akaita Zimbabwe neSouth Africa maWarriors ari kudamburwa.
Ava vakomana vaotamba zvakanaka, timu idanha kusimba zvatiri kuenda aipindika tikunonodyiwa timu idanha kusimba.
Matambiro akaita maWarriors mukuita mangange 0-0 neSouth Africa aita kuti vanotevera chikwata ichi vashaye chivimbo. Muteveri weHarare City vaNorman Jacob Chirume avo vanogara muWarren Park muHarare vanoti
mutambo uyu tekuona pamadhoni pane zvatinokuriseni, nekuti titora gemu ratatamba netimu yekusouth Africa iyi, timu yanga isina kana kusimba asi taitambura zvikurusa. Maybe handizivi kuchikonzera kuchii, asi maplayers edu makochi edu ngatipoo zvinhu zviri nani.
Asi vaKenneth Tatenda Gomo vanofunga kuti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
We are expecting kuti vakomana vange vachitamba zvakanaka. Tiri kutarisirawo kuti tichange tichihwina semafanzi te, takatarisira vakomana vedu kuti vatambe zvinodadisa.
Pamusoro peEthiopia, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neSouth Africa neGhana. Chikwata chimwe chete kubva mugungano iri ndicho chinoenderera mberi nemakundano aya. Ghana iyo iri kutamba neSouth Africa nhasi ndiyo iri pamusoro pegungano iri mushure mekurova Ethiopia 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Garriott.